Gurukota rinoona nezveupfumi vaPatrick Chinamasa vanoti hurumende iri kuda mari inosvika mamiriyoni zana nemakumi masere yekubhadhara mabhonasi egore rapera aya. Asi chii chaizvo chinonzi treasury bill? Mutungamiri webato rinopikisa rePDP uye vaimbova gurukota rezveupfumi vatendai Biti vanotsanangura.
Treasury bill chikweredzi chinenge chatorwa nehurumende. Kana hurumende iyi yatora chikweredzi inoburitsa chipepa chakangofanana necheki kwaimbonyorwa macheki kwekwe. A treasury bill is a negotiable instrument. Zvakafanana nebearer check, zvakafanana nepromissory note inotaura kuti shamwari ndakwereta mari kwauri. Chibepa ichi chandakukupa ichi ndo proof yekuti ndichazokubhadhara. But chibepa ichi chinenge chindori nedate rekuti ndichakubhadhara mari musi wakati. But chibepa ichi manje kana chabatwa nemumwe munhu, munhu uya anenge apiwa uye anogona kuchitengesawo kune mumwe munhu, inonzi discounting. So that's why it's called a negotiable instrument, because it can be negotiated to a third party. Saka zvibepa zvaya kana zvakungoishuwa pasina mari, pasina economy, zvangofanana nekuti Patrick Chinamasa akuprinda maUS dollars. That's why I wonder, domestic debt yapa $4 billion, of which $2 billion ma treasury bills.
Saka vanozotenga ma treasury bills aya ndiani kuti hurumende iwane mari?
The primary target, my institutions anoita basa rekugadzira mari from mari. So my institutions anogadzira mari from mari, my banks. So my treasury bills are normally anenge aine interest rate yakanaka, saka ma banks anotenga. But chaitika manje ndechekuti ma bank aya aneta nekutenga. There is now a saturation of toxic bond notes in the economy.
Gurukota rinoona nezvevashandi amai Priska Mupfumira vanoti zvinhu zvakaoma, asi vachazadzikisa zvavakavimbisa vashandi.
Tikuziva kuti takamanikidzika panyaya yemari, takabvira tataura kuti vashandi tichazovapa kana tamobhilaiza maresources. But tikuziva cash, we have to stagger. Hatikwanisi kuvapa 1 month. Sehurumende inotarisira uye takavimbiswa naminister of finance kuti kana tastagger kudaro, we can afford to mobilize maresources ekumake sure kuti tapa vashandi.
Asi vaBiti vanoti urongwa hwematreasury bills hunoratidza kutadza kuronga kwavachinamasa segurukota rezveupfumi, vachiti shiri yakangwara inovaka dendere rayo mvura isati yaturuka.
Bhonasi reri harisi secret. Bhonasi harisi rufuka rusingazivikanwi munhu achafarini. Munhu wese anoziva kuti civil servant anobhadharwa bhonasi muna November nemuna December. So zvaunoita manje kana wakachenjera zvandaiita inini, unotanga kusevha mari. You put money in a sinking fund.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachidzidzisa paUniversity of the Free State kuSouth Africa vaKelvin Mudzingiri vanoti vana veZimbabwe vachasara vasina kana nhaka nenyaya yezvikwereti.
Ma future generation vachange vachizobhadhara chikwereti chinenge chikakura, nekuti government inorarama nokusingaperi, asi vanhu vanotonga muhurumende vanofa.
Mashoko aya anotsinirwawo nenyanzvi munyaya dzezveupfumi uye vaimbotungamira sangano reZimbabwe National Chamber of Commerce vaLaxon Zembe.
Ma treasury bills ehurumende akavandisa mumarket. Anotora mari yese mumarket osiya vanhu vemabhizimisi vasina mari.
VaZembe vanotenda kuti hurumende dzakawanda pasi rose dzinoshandisa matreasury bills, asi vanoti izvi zvikanyanya zvinogona kukanganisawo nyaya dzezveupfumi. Ko, chii chingaitwe neZimbabwe kuti isarambe ichikwereta mari? VaMudzingiri vanoti Zimbabwe inotofanira kusunga dzisimbe.
Chikuru chinogona kuita nehurumende kukudza tax base uyezve kurudzisa government expenditures.
Zimbabwe ine chikwereti kunze kwenyika chinodarika mabhiriyoni 10 nerimwe kumasangano akaita seWorld Bank, IMF, European Investment Bank, African Development Bank nedzimwe nyika. Kutadza kubhadhara chikwereti ichi kuri kupa kuti hurumende dzakawanda nemasangano anokweretesa mari asakweretesewo Zimbabwe mari. Ndakamirira Studio 7 muWashington, ndini Blessing Zulu.